Regai ndivandango pindura mvunzo wenyu wamabvu wamati imimi vanhu veMDC varikuzviti veMDC Alliance varikutaura kuti hatizimbofata kavatorera zita ravo manyepo nekuti vakataura iwo vakabheja muna March vakati they will never recall anyone. Douglas Munzura will never recall anyone. But Douglas Munzura went on to recall quite a lot of people. Zvamaakuziva nazvamaakuchema chema nazvo izvi. Vakataura iwo vakapika vakati zvakare Douglas Munzura hambofa akatora Harvest House. Takaitora nemutemo nemapepa. Vakataura zvakare kuti izvo Douglas Munzura hambofa akatora Political Parties Finance Act. Iyo grant takaitora. Vakataurawo zvakare kuti hambofa akatora office yekumasvingo nemashuraland East. Takadzitora. Saka iwo vamwe vedu vanotaurisa isu tichiita. Saka ngavasambofa vakazvinyepera nekuzvifurira kuti zitati kutora, zitati chatora. Nekuti zviri mumapepa akanyorwa. Uyezve mukaona pamapepa aya pane inonzi written commitment yakaitwa naTendai Biti, yakaitwa naWashman Ngube, yakaitwa nemapresidenti ese. Ende zvainotireva nekutaura vari kuzviziva. Saka zitati chatora.
VMDC Alliance vanoti muri kushandiswa neZANU-PF mukuedza kuparadza MDC Alliance. Pachinambo chekushandira kubvisa ZANU-PF pachigaro. Munoti kuvanhu ava.
ZANU-PF haina kumbonyora bumbiro remutemo weMDC. Kana kuti kana president wenyu achinga afa, munoenda kunonzi kuextraordinary congress. Izvi zviri muarticle yeMDC. Hazvisi muZANU-PF constitution. And hazvisi muma court papers. Kana kuti mumashandiro emajaji eku high court. Hazvimo izvozvo. Saka tiri kutondishamisa ndechekuti mukataza kuti mimi party yavamonzora haina kana munhu weZANU-PF kana one. Asimu kasa kupati kwa wana kwa wacha misoko. Ndoo kuna na kuna, ndoo kuna na basikiti. Ndoo kuna na jimu kunaka. Ndoo kuna vese marogo. Isa kana vese wabananzi majifoti. Ndoo kwa sana. Ndoo kuna na Jonathan Moyo. Kweda hakuna. Pati hili ya kasi wanawatua ngirai. Ichingori yoyo na nasi. Saka isu tulukurwa. Tulukurwa ni propaganda. Ni wana wane manyepo. Ni wana wane nema. Uyezo isusu. Kana isu taka chinja strategy. Yekuti isa asida kupolitics. Zekutukana. Azurutu shantua nezano. ZANU-PF ipati yakazvimirira asi vari kushandiswa neZANU-PF murikuona ndovakazadze vakatakura mukaka wegushungu ndovanhu vari kusenza nevanhu vezano vakadzingwa kuzano kwavo vakatiza vamwari mhiri kwemakungwa isati kusiri kuti hatisi kusenza nawo tiri kusenza nevanhu veZimbabwe saka isi tichazozviona mugore ra 2023 apo Douglas Munzura pachaita 66% kuti isusu tiri kuti hatisi kutukana nevanhu.